Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro iri riri kuongorora zvekare yatingati bumburo remutemo, harisingoongorora yatingati mutemo wepasi rese. Iri kuongorora bumburo remutemo kuti iyo hurumende yeZimbabwe nyangwe ayo ine bumburo remutemo rine kodzero dzakasimba. Haisi kutevedzera kodzero idzodzodzo dziri mubumbirira.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi pose reAmnesty International rabuditsa gwaro rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Masangano akazvimirira oga anoti kunyoreswa kwawo kwave kutonetsa kunyange hazvo mutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill usati watambirwa zviri pamutemo.
Vanhu vanorwara njere taitarisira kuti ngavatange vaongororwa voendeswa kunzvimbo dzinorapiwa zvenjere, kwozoti vamwewo vanogona kuzotanga kurwara nenjere vaamo mutirongo zvichikonzerwa nekushushikana namagariro avanenge voita uye nendangariro dzokuona kuti upenyu hwavo hwatochinja.
Uwandu hwevanhu vanorwara nechirwere chepfungwa mumajeri hunonzi huri kukwira zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi pose reAmnesty International rabuditsa gwaro rinotaura zvakadzama pamusoro pekuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe, kusanganisa kuchorwa kwekodzero idzi panguva yesarudzo. Imwe nyanzvi mune zvekurwira kwedzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti gwaro iri riri kutarisa zvakaitika kubva vamugabe vachiri kutonga kusvika pari zvino, richiratidza kuti zvinhu hazvina kuchinja uye sekuti zvichatoramba zvichipa. Tabata vaMasie kuti tunze pfungwa dzavo pagwaro iri.
Ya, gwaro iri igwaro ranga richiongorora yatingati nguva inobva pa 2018 kusvika pari zvino 2023 gwaro 2023 and ibumbi igwaro rikuongorora atingati matanho aitwa nehurumende yeZimbabwe kuremekedza kodzero dzemuZimbabwe. And gwaro iri rikutaura zvakare kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuremekedza atingati kodzero dzema human rights, kodzero dzevanhu kunyanyanyanya kodzero dzakada se dzokuungana dzonzi freedom of assembly, kodzero dzekudemonstrata kana kuratidzira inonzi freedom of to demonstrate and petition, nekodzero futi iri kunzi kodzero of conscience, kodzero dzokufungawo zvakasiyana kana kuti zvakasiyanawo nemamiriro azvinoitawo zvinhu munyika, nekodzero zvekare dzefreedom of expression nefreedom of the media. Saka gwaro iri rinotaridza zvakawanda atingati mainstances epaichikorwa kodzero idzodzi dzine hurumende yeZimbabwe.
Gwaro iri rino huremu hwakadini vaMasiri?
Gwaro iri atingati rino huremu hwakasimbara nekuti riri kuuya panguva yabuda maelections yeZimbabwe and iri kuuyawo zvekare panguva yekuti tine bumburo remutemo rave ne more than 10 years ravepo remuZimbabwe rinotaura kodzero idzodzidzi. And gwaro iri riri kuongorora zvekare yatingati bumburo remutemo, harisingoongorora yatingati mutemo wepasi rese. Iri kuongorora bumburo remutemo kuti iyo hurumende yeZimbabwe nyangwe ayo ine bumburo remutemo rine kodzero dzakasimba. Haisi kutevedzera kodzero idzodzodzo dziri mubumbirira. And uyezve charakakoshera gwaro iri inyaya yekuti vari kuongorora zvekare anguwa ya ichiko wakoziro President Mugabe vachiri pachinzvimbo nenguwa iru yakatongwa zvekare pakapindo wa Emmerson Mnangagwa and zviri kuita senge hapana chachinja kana kuti zvinhu zvinoita senge zvatove wese kupfuura zvakanga zviripo saka izvi ndo zvatingati bumbiro inogwaro iri iruku rakakosha paizvozvo pakuti hapana yatingati progress yakasimba in terms of kurespekta makodzero dzevanhu zvinova zvizvo zvimupango zvichionekwa kuti hurumende yamunangagwa iyi pa 2018 ya ne 23 yaanga ari president zvinhu zvaifanwa zvichioneka sekunge zvinhu zvaimbuka but zvakuita senge pa dzimwe 5 years dzatinge tina vamunangagwa zvinhu zvichaita senge zvicharamba zvichioma
asi vamasiye takatarisa nenyaya yekodzero dzevanhu uyezve nemagwaro kana kuti mareports anonyorwa akanyorwa pamusoro pemamiriro akaita kutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe zvichatora chii kuti vanokwanisa kubatsira vakaita seUnited Nations kana kuti mamwe masangano apindire vanhu vachingobatwa nenzira isina kunaka sezvatiri kuona chii chinofanira kuitwa apa kuti nyika yose inyatsoona kuti muzimbabwe mune zvinhu zviri kunetsa
chifaa chiitwa kuwedzera tingati advocacy kana kuti kuwedzera ruzha panyaya idzodzi dzokutyora kwevanhu sezvataona zviri kuitwa neripoti iyo Amnesty International organization yepasi rese and ani nani zvake ari muhurumende ipi kana vachida kuona zviri kuitika panyaya dzekodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights kana kuti tingati proper governance vanotarisa magwaro iyaya akaita seAmnesty International saka ndingati zvinhu zvakaita seizvi zvokuti panoita advocacy nemama organizations iyaya vakaita sana Amnesty International zvinhu zvatingati chinhu chokutanga chinoitisa kuti Zimbabwe iramba iri paagenda pasi rese in terms of kurespekta mahuman rights and hongu ndinonzwa hangu kuti izvinhu zvacho zvaaramba zvichingotaurika kwenguva yakareba pasina chiri kuitika ndo zvimwewo zvekare zvatinoti mamainstitutions edu ari pasi rino akanyanya kuita seiyo vana United Nations mainstitutions asinganyanyofamba neyatingati pes kana kuti chinhano chatei chida kuti chifambe nacho zvinhu zvinoinvolva zvinhu zvakawanda zvokuti panozoenda vachinosangana kunana unga kuyakuya kuna United National General Assembly vachitaura nyaya dzakadai so but zvisikazotauri zvokuti paite kana kuti matano anoonekwa achizoona Zimbabwe ichipiwa but zvinhu zvokuti kana pachizoita maorganization akaita sana Amnesty iyaya zvinhu zvichaita kuti iyo Zimbabwe irambe ichitaurwa kuma organization iyo and ndichizowedzera zvekare kuti nyaya yeadvocacy iyoyi nezvimwe izvi zvatikuona zvinhu zvatakuona kuti iyo masangano anga asingambotauri kudhara aingoona senge Zimbabwe zviri kungoitika kuzimbabwe zvinhu zvisingakodzeri kuti zvionekwe akuchitaura semaonero atakaita SADC ichibudisa ripoti inotaura kuti muzimbabwe makatyorwa kodzero dzekuvhota zvinhu zvakadaro zvinonge zvichienderana zvekare nemagwaro anenge achiitwa akaita sana Amnesty International namamatano kana maadvocacies anenge achiita namasangano kuti Zimbabwe irambe iri paagenda kuti kana pakuzobuda mamatano anozoitwa anenge achibudawo through maorganizations anenge ari padhuzewo nezimbabwe akaita seSADC
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kunyoreswa kwemasangano akazvimirira oga kwave kutonetsa pamusoro pemutemo unozivikanwa nerekuti patriot bill vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vawilbert mandinde vanoti chinonetsa ndechekuti kunyange hazvo bhiri iri risati rave mutemo uri mubhiri iri watova kushandiswa izvo zvave kukonzera matambudziko kumasangano akazvimirira oga kunyanya masangano madiki
ichokwadi vahwande kuti nyaya yekunyoreswa kwemasangano anoshanda akazvimirira ega inyaya yava kuda kutonesa. Pane mutemo we Private Voluntary Organizations Amendment Bill, mutemo uyu wakanga wambogazetwa ukatopasa muparamenti asi usina kusainwa na president mu last parliament ukalapsa musi wa 22 August. Asi takateerera president vachitaura apo pavakavhura paramendi zvezvere pamutemo vakati ivo mutemo yese yakasarira inofanira kuti ipaswe pa first session ye 10th parliament. Vakadoma mutemo iwowo Private Voluntary Organizations Amendment Bill une chekuita nezvekunyoreswa kwemasangano anenge akazvimirira ega.
Vamandinde, chii chakanangana nevemasangano akazvimirira oga chisingadiwi uye chinovanetsa zvikuru masangano akazvimirira madiki?
Chiri kunyanya kushungurudza vemasangano akazvimirira ega zvikuru vedu masangano tikudiki ndezvekuti mutemo uyu nyango zvavo usati wavapo mutemo wakatotanga kuimplementwa kudhara. Mutemo unoda kuti kana vachiita musangano vanokumbira mvumo kuna madistrict administrator. Mutemo unotosanganisa even masabhuku mamwe ari kutoti uyai muine mbudzi yedare kuzokumbira kuti muroda kusangana munzvimbo dzangu. Mutemo uya wekuti uri kuda zvakare kutizivise pano vanosanganisa vasori nemapurisa pamasimple activities anenge achiitwa nemanon-governmental organizations. Saka nenyaya yekuti mutemo wava kutoimplementwa usiwo usipo ndizvo zvimwe zvanyanya kushungurudza vanhu vakazvimirira vega.
Biri iri risati rauya, masangano akazvimirira anga achishanda sei vamandinde?
At the moment mutemo wedu wanga uchioparata in such a way yekuti registration yemanon-government organizations yanga ichienderana nekuti pane vari kuoparata as matrust vakaregistra matrust, pane vanooparata anonzi macommon law universitas vanongone bumbiro remutemo wemaconstitutions avo vakatanga kuoparata vanotenderwa zvakare, asi pane vamwe vanooparata semaprivate voluntary organizations vakaregistwa under the Private Voluntary Organizations Act. Ndiwo mutemo uri kushandurwa kuti vanhu vese vachiregistwa vese under the PVO Act tobvisa vaya vakaregistwa sematrust, tobvisa vaya vari kuoparata semacommon law universitas.
Izvi zvinokonzera dambudziko ripi kana kuti rakadini vaamandinde?
Dambudziko riripo nderekuti mutemo uyu uda kuisa registra mumwe chete anenge aine masimba ekunyoresa kana kurambidza kana kuvhara masangano akazvimirira ega. Izvo zvimwe zviri kukonzera kuti kuve nekugunun'una zvikuru kune ava vanoita nezveatoti magovernance nemahuman rights issues vari kunyanya kutya kuti havasi kuzoregistwa nenyaya yekuti vanenge vachinzi vanonyanya kuchoropodza hurumende. Izvozvi zvinhu zvimwe zvaita kuti vanhu vatye kuti saka zvichafamba sei, nekuti registration ikaitwa nemunhu anenge aine bato raanenge aita kunge akamiririra kana kuti anenge achishanda ane specific instruction, chokwadi zvichapedzisira zvaita kuti mamwe maNGO avhara.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vakuru vebazi reZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoti mumajeri emunyika mave nedambudziko reuwandu hwevasungwa vanorwara nechirwere chepfungwa. Mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyenzi vanoti jeri rechikurubhi ndiro rine varwere vepfungwa vakawanda, izvo vanoti zvava kunetsa hurumende vachiti majeri echikurubhi nekami ndiwo ane zvipatara zvokurapa zvirwere zvepfungwa, vachiti jeri rechikurubhi rinokwanisa kurapa varwere 150 panguva imwe chete, asi vachiti pari zvino chikurubhi ine vasungwa vanorwara nepfungwa vanoita 450. Tabata Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere kuti tinzwe maonero avo.
Vawande, nyaya yemental health kana kushushikana mupfungwa inhau inotonetsa nyika yose, hazvina kuti muzvikoro here, munzvimbo dzatinogara here, kana kuzvipatara kana kumajeri. Zvino nyaya yatinetsa pano ndeyekuti kumajeri kwawanda vanhu vanoshushikana nenjeri. Vanowanda zvikonzero zviri zvokuti chokutanga vamwe vakatopuwa mutongo wokugara muchirongo vagara vachitoro kuhara nepfungwa asi dzimwe nguva vasina kuvavheneka akasetifaya kuti shuwa vane chirwere chechi chepfungwa. Tinoona even vaya vanoshandisa zvinodhaka zvisina mwero vatingati vari addicted pachirungu. Takanzwa mazuva apera vachinzi vari kusungwa vachienda kumajere. Isusu zvinei zvakangofanana nokuendesa munhu anonzwa BP kana chirwere cheshuga mujere. Vanhu vacho vanenge vachida kutorapiwa pane kuendeswa kujere nekuti kungonozadza majere namatambudziko mamwe.
Saka Dr. Gwegwerere, vane chirwere chepfungwa kana njere vangabatwa sei?
Vanhu vanorwara njere taitarisira kuti ngavatange vaongororwa voendeswa kunzvimbo dzinorapiwa zvenjere. Kozoti vamwewo vanogona kuzotanga kurwara nenjere vaamo mutirongo zvichikonzerwa nekushushikana namagariro avanenge voita uye nendangariro dzokuona kuti upenyu hwavo hwatochinja. Vamwe ndo vanenge vakanziwo vapike jere pasina mhosva yavakapara. Chero uine mhosva yawakapara kungova musungwa chinhu chinoshungurudza. Saka njere dzinobva dzadini? Dzatanga kushushikana.
Iyi inyaya hombe. Saka zvoitwa sei Dr. Gwegwerere?
Tine tichingokurudzira kuti mumatongo imomo dai makwanisa kuwana vamwe vanotaramutswa vachiendeswa kuzvipatara zviri panze vachinora kunyanya vaya zvavo vanenge vakauya nemhaka dzeaddiction, drug addiction, kana kuti vanenge vane zvimhosva zvidiki zvavanenge vakapara. Tinoonawo kuti nyaya yekuti vamwe vanenge vachibvarura nguo dzavo, vamwe vachirova vamwe, zvinhu zvose izvozvo zvinoda kuti zvitariswe kuti chinei chichikonzera kuti unhu hwakadaro huitike chii. Umwe munhu unenge asingagoni kuzvitsanangura kana kutsanangura dambudziko rainaro wotongoona kuti kurova ndiko kunoita. Saka vanenge vachida vana mazvikokota kuti vauye vachikurukura navo kuti zvozoonekwa kuti chinonyanya kukonzera dambudziko chii.
Mungati chiri kunetsa apa chii Dr. Gwegwerere? Dambudziko guru nderipi?
Ndinoona sokuti dambudziko rataita muZimbabwe ndedzokungoti vose vanorwara kana kushungurudzika mufungwa vanongoiswa mubhagidhi rimwe chete pasina kutarisa kuti zvinokonzerwa nei. Umwe munhu unongotanga kutaridza hasha kana kutaridza zvimwe paine chinenge chaitika, saka akabviswa pasituation iyoyo. Kana kuti izvozvo zvikataramutswa zvinomukonzera izvozvo zvinogona kubatsira. Umwe munhu chaiko mapiritsi anodzikamisa njere anogona kutobatsira. Zvino nemamiriro akaita awa basi redu reutano zvinhu zvinotonetsa muZimbabwe. Saka taingotiwo dai Zimbabwe yadzidza kubva kune dzimwe nyika dzinoona kuti kushushikana kwepfungwa kana kurwara kwepfungwa chinotori chirwere chinofanira kutokosheswa nokuti chirapwa. Nokuti kuindisa munhu mujeri nokuti unorwara pfungwa unotora zvinodhaka, aha, kwandiri hazvindichiri zvakanaka. Unonge achitoda rehabilitation munhu iyeye, achida kutobatsirwa nokuti unongobudamo achingori zvanga ari, hapana kuyambuka kana kupinduka kwaanenge aita kuti agokwanisa zvakare kunogara munharaunda ine vamwe vake mahabuda. Saka tinei tichida kuti mumajere imomo vanorwara pfungwa ngavawane rubatsiro runokwanisa kudzikamisa pfungwa idzodzo, runokwanisa kupodza zvirwere izvozvo kuitira kuti paya pavanonzi chitarafu chavakapuwa chapera vagobuda vachikwanisawo kunogamuchirika munzvimbo dzavanobva.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Gwegwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti imwe nhengo yeZANU-PF yakakwikwidza musarudzo ikakundwa vatafadzwa chidhawa vekuWarren Park vari kutsvagwa nemapurisa mushure mekuba motikari pamahofisi eZimra pachirundu Border Post. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende yazivisa vabereki kuti kana vasina kubhadhara mari yose yevana vavo yegrade 7 havasi kuzopiwa zvakabuda musarudzo. MuNewsday makare mune nyaya inoti mumauto hamuchina morari pamusoro pekushaikwa kwezo kushandisa mubasa mavo mukereje wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika valevi maihlome vanoti izvi zvakakonzera kuti mamwe mauto aite zvouori hurumende inoti yakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemishonga muzvipatara zvehurumende yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
havuye zvakaoma veduwe farai marambira uyu unoreva kuti unotaura ambofunga here kana kuti asina nokuti tarisaivo nyangwe ndimwe vevanhu vestudio 7 zvivonevo vabvunzisise vanhu vezano ava nokuti izvo zvaanotaura kuti kwai hapana anokidnepewa hapana anorogwa munhu akabudisa vhidhiyo achitatanidziwa vanhu vari kutaugwa mazita avo asi hapana chatinohwa chinoitwa pamusoro pavo asi basa ndoro kungorikola maMP edu vachiti kwai chava nguva rikola avo zvaakarikoliwa chii chakaitika vakavadini vakavamisavo basa here toda kuzivavo ipapo vabvunzeivo vanhu vezano imwe vanhu vestudio 7 regai kungoti takarasima nezvinhu zvetriple c chete zvezano musingati takarasima nazvo vabvunzei vanhu vezano
toda zvako kutaura nenhau yepahondo apo paisraeri apo ivo vana Biden kana vichida kuti hondo imiswe zvombo nemari yatakanzwa iri kutaurwa nezvayo hatina kunzwa vechiti vatichavapa hafu hafu niende kundotsigira Israeri saka zvandinotoona apa ndechekuti kana ukatobatwa kutovengwa kana usitori mumasawira eamerica hauchatopinda bhizi ende nenyika yako inotopinda bhizi ndo zvandinotoona weitode kuti zvinhu zvekufambire tofambidzana nana Biden kapokana nana Biden nenyika yako inopinda bhizi obvious
makadi pastudio 7 apa zvinoitwa munangagwa kazvitombofadzi kana kahwani marobherwo ari kuitwa vanhu aya hatisi tombomaona zvakanaka
pastudio 7 hama neshamwari makasimba here tiri nane zvangu ndipo babhi ndine chichemo kune vanhu vezimbabwe kuti pane zvese zviri kuitika izvi maadhapshen aya pana vakazombonzwawo here infomesheni yokuti majackson ari kubayiwa vanhu vari kuadhaptwa ndeakamira sei uyezve ane poizeni yakaita sei nokuti iye hurumende chaiye chaiyeka hapana zvairi kutaura ndivo varidzi vazvo saka havana zvavangataura vari chitokumbirawo kuruzhinji rwezimbabwe kuti kana paine vane infomesheni tinzwe kuti zvakamira sei nokuti zviri kurwadza hama dzangu zviri kurwadza vanhu vachingobayiwa majackson asikazingani uku kupondwa achipondwa futi zvichiri kuindirira mberi enosadhaki yaramba yachirwisa tione kuti zvinomira sei
zvinhu zvacho zviri kunakidza izvi takambozvitaura isu tinoendawo kumakereke tapuhawo nemweya mutsvene tikataura kuti zimbabwe ikai tinoenda hedu kumaerekisheni asi chamisa achabiridzirwa asi zvichazomirirwa nedzimwe nyika izvo kaizvo zvaitika izvo iko zvino taona munangagwa ari kudzoka kubva kuangola muromo yakarembera kuti repete haachataura chokwadi paairport haakubvunzwa haakutaura zvedrc ngaaudze vanhu chokwadi munangagwa hanzi haasi purezidendi munangagwa haasi purezidendi akagadzwa nevanhu zviri pamutemo munangagwa haana kuhwina munangagwa akondemwa neafrica yose nesadak kana ada kuita zvenharo manji ndopa tichazomuna achinhongwa manji nevakomana veunited nations manji taakuenda kumaelectioni ka maelection hakusina zviya zvaanafazi zviya zvekutumwa mapurisa achishungurudza vanhu zviya kwaakutoya vanhu vanomonita maelection iwayo vanotungamira maelection iwayo ende sadak inenge inayo mari yacho futi yekuti vanhu vaite maelection saka this time hakusisina munangagwa necabinet yako mese maitsika vanhu makumbo nedzimotikari this time tiri kusangana mubalot after mubalot tichazoona zvinotevera maita basa ndatenda baba chinogurei amen
tiri kurwadziwa nezvakaitwa takuziva ngadziforoa tiri kurwadziwa zvisingaiti mashoko atiri kutaura yangasvike kunouya anoifarayuka marapiro farai marapiro inotaura kuti vanhu vakanga vanozotorwa mafoto vari pachikenini saka uyo takudzwa uyo avakapondwa akaurawa kudaro anoti zviri kufadza vanhu here zviri kuitika iyo farai uzive kuti zvauri kuita zvizvamuri kusaidira zvese zvichapera abana chisinga piri warumida kutawole. Yoru mwana mdiri chaifu yofarayu. Aona chumo junja ono si wakango nanzu iswa shuka. Ukadotanga utere sanu piefu. Ino tawora ne maichi wana kugeina kumaire jikubwa. Asimzoto shikia peda varu. Mchazua kwa ni mwe na ni mwe. Ndi mchata za ugara Mzimbabwe. Mchata za ugara Mzimbabwe ni maitida morkuita yu wawe wane sanu piefu. Wanwaruguta mworo mnyika muna miku wako. Muna mpura. Kati imuru kutawora suzikuti wano mbisuzikufa ambatu kana. Ine kusata rawatu president wewa nwa muna ngaku. Waitaye president wewe nyo isa NPF wa muna ngaku. Mtunga wewe isa NPF.
Why does that guy accuse you that you are biased? He was partially or he was partly good because what you don't ask is hamufunze munhu kusuka pakaperera munongobvunza zvidiki diki munomuchitika kuti pamwe mangwana anozoramba kutaura nesu tikamubvunza zvakawandisisa what I think ndezvekuda iso imi musatya kubvunza munhu mubvunze akakosha muchiti pamwe mangwana anozoramba kutidavira kana asikade kudavira ere guy so that we really know kuti asida kutaura nemi. How many times have you phoned Jacob Mdenda achiramba kudavira? How many times have you phoned anyone else from Zambia achiramba kudavira? So please imimika do not be biased, be very accurate. Chabango ari kuti iye is the secretary general of the opposition but then ari ega angapa here decision maminitsi acho ari kupi? Those who are complaining about the issue vari kupi? Why are they not complaining? Uyo kuno mumwe akatombokukidza wani on a separate issue, energy matic, on the same ticket of CCC akajiwapi? Why ivo vanhu vachovo vega vasingazviendere kumakotsi rather than sending Chabangu to represent them? May you answer all those questions that I say, Papa.
Izo dzange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuNigeria, masangano anobetsera International Federation of Red Cross nere Red Crescent Societies ari kukurudzira kuti Nigeria ibetserwe nechikafu sechimbi-chimbi, achiti kana izvi zvikasaitwa vanhu vazhinji vachafa nenzara munyika iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira vatungamiri venyika dzeBarbados, Canada, Colombia, Costa Rica, Chile, UK, Mexico, Panama, Peru, Dominican Republic neUruguay kumuzinda weWhite House. Vatungamiri ava vakanga vari muWashington kumusangano wekutanga weAmerica's Partnership for Economic Prosperity Leaders Summit. Musangano uyu wauya panguva iyo maziso epasi pose akatarisa kudambudziko rehondo pakati peIsrael neHamas. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinoyera kodzero dzevanhu rasi pasi pose reAmnesty International rinobudisa gwaro rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Masangano akazvimirira oga anoti kunyoreswa kwawo kwaiye kutonetsa kunyange hazvo mutemo unozivikanwa nerekuti Patriot Bill usati watambirwa zviri pamutemo. Uwandu hwevanhu vari mumajeri vanorwara nechirwere chepfungwa hunonzi huri kukwira zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maNtongamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.